ndiri director pakambani iri muno muBaltimore inoshandira hurumende yemuno muAmerica. Tinogadzira ma health information systems, the ITs as well, for centers for Medicare and Medicaid. Yakada kufanana nemedical aid yedu yekuZimbabwe. Ikokozve futi tinoita mabasa ekugadzira ma software systems TSA kuma airport kwamunofamba uko. Tinogadzira software inoshandiswa neve TSA pamanenge muchichekawo mapassport muchipinda kana kubuda munyika.
Tanzwa kuti musati mauya kuno kuAmerica makambogara kuEngland. Basa ramuri kuita kuno ndoramaibata here kwakare kuEngland?
Ndakagara kuEngland but IT ndakazoitsanga papaya. Pekutanga munongozivawo kana uchipotera nyika tsiri dzako unombokiyakiya. Saka ndakazochinja because original qualification yangu ngari marketing management but kazo kumborerwa kuti kaenda kuUK, ndakaenda kuchikoro ikoko kunoita computer science. Ndopandakazotanga basa reIT randakazoramba ndichiita continue but kauya kuno kusekana zvino.
Muri kubatsirawo sei vamwe vana veZimbabwe vangave vari muno mudiaspora kana kumusha?
Uyo mubvunzo wakanaka nekuti Mwari akakupawo mukana, chinenge chachijana chako chokupawo vamwe mikana. Saka mazuva ano inini mabatsiro andokuita ndeyekupa vana vekuZimbabwe mainternship. Saka mukutaura izvezvi tinotoone vana vaviri vandinavo vandinoshanda navo pabasa pangu, mauniversity students ari kuitawo iyoyo computer science. Saka ndovabatsira mumastudies avo kuuniversity ikoko and then ndovapawo basa through internship program yepabasa pangu kuti vaitewo mapracticals. And zvakanaka pakuti muno muAmerica ukagonawo basa rako vanhu muno vanoda kukuchengeta.
Ko kumusha mune dzimwe nzira dzamuri kubatsira nadzo here ekusimudzira nharaunda dzamunobva?
Hongu, kumusha pane nzira dzatinobatsirawo because social responsibility chinhu chiri important, chinokosha vakandemere. Kumba takamboendeserawo makombiyuta kune vana vaive vanoshaya vari kumahigh school. Vanenge vachidawo makombiyuta but vasina mari dzacho dzekuatenga. Saka tinoedza nepatinokwanisa kuita madonation emalaptop. And tiri nhengo futi yebato recosda riri muno muAmerica runobatsira vanotambura nevanoshaya kumba. Mukutaura kuno maprojects ecosda achakati pane one yakatombotungamirwa nemudzimai wangu yekunopa clinic yekwavanobva kupokoteke masupplies echipatara nokuti vanga vasina patikapedzisira kuendako. Saka zvakatibata-batawo tikaita through vana vangu nemudzimai tichitsigirwa nevecosda ivava kuti tibatsirewo kliniki kuti vawanewo mabasic supplies.
Ndeapiwo matambudziko amungati muri kusanganawo nawo mubasa renyu kana mukurarama kwamuri kuita kunze kwenyika?
Munoona akandemirika, chinonyanya kunditambudza mudiaspora kuona ivo vana vatinozara semhuri yeZimbabwe tichivapa mikana yekuti vaite zviri nani kupfuura isu. Handitika. But chinyanya ndirwadza ndechekuti kazhinji kacho hauvaone vachitambira mikana iyi nemaoko maviri sezvamunoona zvichiitwa nevana vemachinese nevana vemawest african. Ameno, pamwe kuti tasvika kuno tinonyanya kupa vana zvakawanda vobva vajaira kuwana. Mukatarisa yedu majeneration patikauya munyika idzi taitiza nhamo tichiuya kuti tiite sei tiite vanhari nani tichengetedze mhuri. Chinondotambudza ndechekuti ivo vana vatikazozvarira madiaspora tauya izvi vachazozvikwanisawo here kuitira vamwe kana kuti vanenge vane mentality dzemuno idzi dzekuita umbimbi ndoga uchikanganwa kuti kune hama neshamwari kumba?
Muri kuakunda sei matambudziko aya?
Iro dambudziko randataura revana iri ndoo panopinda seiye yokuti takes a village. Handitika. Saka inini as an individual ndakazvipira kuti ndiite mentor kuvana vakati vemafellow Zimbabweans edu. Nekuti kazhinji mwana anoteerera asiri mubereki. Mubereki anenge achimbonzi nemwana machembera munzwisisi asi pinza mumwe munhu asiri mubereki wake kutaura same speech zvinonzi ndizvozvo. Ndosaka tichiitawo zvema mentorship ende tichito pesedzira wedu vana vati vandikazara kuti vasika food advice beyond amai na baba vodzwawo nevamwe handiti example ndeyekuti vangu vanoda kuti ana chiremba ina handisi chiremba handizvizive zvisizvo saka takabva tangotsagawo ana zviremba vatigere nawo munhu mudiaspora muamerica vekuzimbabwe kuti vaite sei varatidzewo vana vedu path yekuti zvinofamba so saka ndechitokurudzira vabereki hobo kuti try and adopt izvozvo izvi kazhinji zvinowanza kushanda because kakuno hakusisina naatete anasekuru anani zvangatinazvokumba zvizvi tinongova kazhinji kacho hatitombohama tinenge tiri shamwari saka ndisitatwa village yacho nokubatsira chi vana
vachidhuza vane mhuri yakurawo zvakadii
tine vana vaviri musikana mukuru anoitwa Mufaro ane 21 achiteerwa nemwanakomana wangu anonzi Tadiwa ane 20
ishoko ripi ramungada kusiyira vateereri
shoko randingada kusiyira vateereri rakandemiriri riri simple ngatibatanei semazimbabweans ngatibatsiranei semazimbabweans ngatisimudziranei semazimbabweans nekuti hakuna mumwe munhu weimwe nyika achaweza kuti daro asati abatsira kana kusimudzirawo wekwake saka isusu sezvo taamu madiaspora totanisa kama iyo malanguage muno charity begins at home ndisu home yacho sisi mazimbabweans ngatiregere kuvharana mikana mukanzwa kuti pakadai pakadai pari kutorwawo vanhu vane maqualification akadaro tsagawo mazimbabweans vanenge vane same qualification kuti pamwe vangapindewo ndinoona vanhu hobo vanenge vane mawhatsapp group anotumirana zvebhora majokes but kashoma kuona vanoita magrupu ayaya ekuti nhai tirana makanika kana kuti tirana mabharani kana kuti tiri ana zviremba ngatigadzire gurupu rekuona kuti tingabatanisei kuti tibatsirane tikangoita izvozvo izvi munoona kuti upenyu hwedu hunototirerukira imu mudiaspora tiri kure nehama kudai ndatenda hangu